Zvino zvandisati ndanzwa nenzira yatinofanira kunzwa nayo, ndiri kutozvinzwa izvozvi kwamuri muchitaura muri ikoko, asi hatisati tazvinzwa. Kuona kwangu anogona kunge achingori makuwa, nokuti hazvisati zvabuda, hapana ati azviziva. Isusu sechemba hatisati taane position iyoyo, and also hatisati tanzwa any one of our members achitaura kuti ndo zvaakuitika. Nokuti kwandiri kuti nditarise, kuti titarise tichiti vanhu vari kudzingwa nokuda kwejudgment yakapiwa iyi, tingange tingangonyeperana. Nokuti kuchakanyanya kuita mangwanani, zvinhu zvakaita zvondo rapera. Saka hapana kambani inogona kunge yakangogadzirira kuti tichangokanda vashandi kunze kwegedhe kana judgment yakadaro ichinge yauya. Hongu Labour Act yedu iri kuongororwa negovernment nebusiness kuti inge ichikwanisa kunge iri fair kumunhu anoshanda neanoshandirwa, kuitira kuti patinosenza munhu akwanise kuwana mugove wake unoenderana nokushanda kwaanenge aita. Saka government iri mubishi pamwe chete nebusiness yokutarisa mutemo uyu weLabour Act.
Tiri kunzwa kuti pane musangano wakaitwa nehurumende nemasangano evashandi, asi vashandirwi havana kuuya. Imi mamakoko here?
Musangano uyu hongu unoitwa, tinotuma vanotimirira vakaita sana MCOS kumisangano yeLabour yakadaro. Tinenge takokwa, asi vakaenda ikoko vanonotimirira, uye tinotumira zvekare sekretariat yedu inoenda yononzwa kuti zvakamira sei.